mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 22/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook page yedu izvozvi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
pachajo ofisi pane vanhu vakawanda zvakanyanyisisa vari kuratidza kuti vari stranded vakundikana kuona mabhazi ezupco avapinza mutauni ne75 cent pakaomerwa zvisingaite
vanhu vanotadza kudzokera kudzimba dzavo mushure mekunge mabhazi ezupco akundikana kutakura vanhu vose kubva muguta
tine yatinoti broadcasting authority of zimbabwe ndiyo institution inopuhwa basa yakapuhwa basa iroro nemutemo pari pamutemo kuti inge ichitambira maapplications nekupa malicenses saka pane maprocesses anga achiitwa tinoda kuti bhodhi redu ringe riri in place iye zvine zvese izvi zviri kufamba
hurumende inoti hurongwa hwekuti kupiwe maresensi vamwe vanoda kutepfenyura huri mugwara asi ichiti inoda kuti izvi zviitwe zvichitevedzwa mutemo tichanzwa zvekutaurwa nemi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mavhu nemarara evanhu aona chitsvuku nezuro vachishaya chekufambisa kudzokera kudzimba dzavo mushure mekunge mabhazi ezupco akanga ambovapinza muguta akundikana kutakura vanhu vose pane nguva kunetsa kwezvekufambisa uku kunonzi kwakazotuma vamwe vafambi kuti vakwire pamusoro pemabhazi vamwe vachipindawo nepamahwindo chinonzi chakonzera kunetsa kwemichovha idanho rakatorwa nehurumende rekuderedza mari dzinoripirwa nevafambi mabhazi ezupco nezvikamu makumi mashanu kubva muzana panguva imwe cheteyo vanotengesa mafuta edzimotikari vachikwidzawo mutengo zvakanyanya izvi zvinonzi zvakazoita kuti vemichovha vakazvimirira vambosendeka dzimotikari dzavo senzira yekunyunyuta kuti tunze mamiriro akanga akaita zvinhu muHarare jonga kande miri westudio 7 nezuro maneru akabata mutauriri wesangano remabhazi rechitungwiza commuter omnibus operators association vafarai muza avo vakanga vari panokwirirwa mabhazi pacharge office
ezvinezvi tiri parengi yecharge office pacharge office pane vanhu vakawanda zvakanyanyisisa vari kuratidza kuti vari stranded vakundikana kuona mabhazi ezupco avapinza mutauni ne75 cent pakaomerwa zvisingaite nekuti mabhasi emaprivate aya nemamwe makombi nekukwira kwaita mafuta nemutengo waitwa nezupco vaita sevanhu vabudiswa mubhizinesi saka kwasara mota dzezupco ndodzasara dzakundikana kutakura vanhu mavhu nemarara kubvira kuberwedzi kubvira kuflyover vamwe vakupinda nepamahwindo mabhasi angave maprivate vanhuwo zvavo angave ari ezupco iwaya vanhu vari kurembera pamakeriya vamwe vakakwira pamakeriya epamabhazi vachibhadhara ipapo saka tiri kunyatsoona kuti paita chimiro chekuti vanhu ndofunga kupera kubuda mutauni zviatora kana 4-5 hours kuti munyatsokuti vanhu vese vavatakurwa
saka imiwo muri kutakura vanhu ivo vane mabhazi venyu nemari kana vanga vachimbotakurwa kuseni ne75 cents nezupco
isusu pari zvinezvi tokutakura ne$50 vamwe vatakura ne$2 mabhazi mahombe but makombi ari kurowa pama$5 $4 havasi kana kudzora tsvimbo nokuti paita chimiro chaakuita sechinonzi vari kuti vakawanikidzawo vanhu ivavo nokuti kuseni vanhu vanga vari kutotaura kutoti aiwa isusu takamirira mazupco asi mapindiro angu achiita mutauni vangu achipinda zvishoma zvishoma nenyaya yekuti munhu anobuda paanenge achikwanisa kunge achibuda asi zvine zvimanje vauda kudzoka nguva imwe chete wawanda manje. Saka vanhu ivoya makomba vanotati aiwaka inini mapinda nemazupu kudzokera nemazupu kana mauda dzedu isu tikuda $4-$5. Saka zvinhu zvakaomera vafambi zvakanyanyisisa chimiro chakaitwa icho chekudzikisa mutengo chapa kutoti zvinhu zvacho zvibva zvaome semaona andiri kuita.
Imiwo kudzikiswa mutengo kwakaitwa kuzupuka uku kunokubataiwo zvakadii?
Isusu kana tiri semashandira tanichita nekuti kwadzikiswa mutengo which means vanhu vakuenda kumutengo wakadzika kwobva kwakwidzwa mafuta which means iwewo maexpenses awakuita pakuti ufambe rwendo irworwo zvabva zvadhura. Saka zvinoratidza kuti zvinhu zvacho zvabva zvanyanyisisa kuti pakuparara basa rachona nekuti kana wakuda maspare parts unofanira kuti watora mari iyo yavashanda yedu yemabhondi wobva wanotsvagawo maus aya nekuti mashops ese maspare parts auda maus wotenga maus aya. Saka unokwanisa kuona kuti pazuva unokwanisa kushanda mari inoita $10 kusvika pa$15 kana waitawo lucky unokwanisa kuenda pa$20 waanotengawo pamusika mutema iwowu muswere wese wezuva kana iri kombi kana ari mabhaziwo otherwise ukaitawo lucky unokwanisa kuona $40 nezvazvanga zviri kudhara but pari zvinezvi manje hazvichakwanisika nekuti ezvinezvi it's as good as ekuti kuenda kutaun kana uchishandisa 10 liters kudzoka 10 liters iri bhazi hombe that would be 20 liters multiplied by mari yacho which is almost up to $5.
Tinoona kuti mazuva apera zupuka yapumbenge ichitorawo mabhazi kubva kwamuri ndo zvavaita here rwendo runo pari kunzi mabhazi ezupuka adzoka zvakarongwako?
Izvozvo ndo chimiro chiripo nokuti isusuwo titoriwo nemamwe mabhazi ariko ikoko asi tikuona kuti vanhu mawandiro avakaita nemafambiro avanoita ndinodayira kuti vari kuita chirongwa ichi vangadai vakanyatsoitawo case study yekuti vanhu vaane uwandu hwakadii.
Saka vamwe havasi kuzonetsa here kubhadhara mari vachida kubhadhara dzavapinda nadzo muguta vari kuzobvuma here mari dziri kuchajwa neyo makombi nemi?
Tiri kuona pane bhazi riripo iri rekwafungurumeri vapindamo vakati vada kubhadhara 75 cents ndofunga vafungudza riri muchirongwa chezupuko zvanetsa ratozotora dzinenge 2 hours vanhu ivo vaya kuti vaburitswe imomo varandira mubhazi iroro vachiti tikuda kubhadhara mari yakachipa asi uyo munhu wewo is a private operatorwo zvake arotaura kuti aiwa inini ndikudawo mari yakati zvokutoti nanhasi vachiri kunetsana kuti vanhu ivavo vabude imomo.
Avo vanga vari mutauriri wesangano revemabhazi rechitungwisa Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti urongwa hwekuti kupiwe marezenzi vamwe vanoda kutepfenyura huri mugwara asi hurumende inoda kuita izvi ichitevedzera mutemo. Amai Mutsvangwa vanoti vanoda kutanga kupa marezenzi kune pfenyuro dzematunhu kana kuti community radios. Mashoko aya anouyawo apo munyori mukuru mubazi ravo vanik Mangwana vari kuti hurumende inoda kupa marezenzi enepfenyuro 24. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Mutsvangwa.
Zvinhu zvese zvine maprocesses azvo azvinofamba nazvo. Ini saminista weinformation publicity nebroadcasting services tine yatinoti Broadcasting Authority of Zimbabwe ndiyo institution inopuwa basa yakapuwa basa iroro nemutemo pari pamutemo kuti inge ichitambira maapplications nekukupa malicenses. Saka pane maprocesses anga achiitwa tinoda kuti bhodhi redu ringe riri in place iye zvine zvese izvi zviri kufamba maprocesses acho tiri kufamba nawo takutosvika pekunopedzesera tichatanga kuona iye zvino macommunity radios achipuwa malicense tichitangawo kutarisawo nyaya yekuti matv tipe malicenses zvokuti tipe diversity kune vanhu vedu vemunyika medu toziva kuti dzimwe nguva vanhu vanenge vaimpatient vachida kuona zvichiitika nekukurumidza but tinofanirwa kuteedzera maprocesses acho ese ndo zvatiri kuita and munguva iri kuteera muchatanga kuona malicenses achipiwa zviri pamutemo zvinoenderana nemutemo watakagadza isu senyika.
Vamwewo vatori venhavo vanoti dzimwe nguva vanomboshungurudzwa vachiita basa ravo asi havazonyatsoone nyaya idzi dzichiferefetwa. Pangaitwa sei ipapo?
Chokwadi ndechekuti muZimbabwe munhu wese ane right yekuti kana akanganisirwa aende kungave kumakotsi kungave kumapurisa ungawe ma institutions ese anoona nezvemutemo nokuti kana wakanganisirwa zvipiri pamutemo constitution yedu inochengetedza zvikuru ma rights akaitwa enshrined in those constitution kana aitwa trembled upon andione munhu achirega kuenda kunoripota chachinoitika dzimwe nguva ndechekuti vanhu vangosvika papfungwa dzekuti hapana zvinoitwa saka handiipedze nguva yangu asi andoda kutaura ndechekuti mutemo mutemo Second Republic inochengetedza mutemo zvakanyanya kuzoti zvakanyorwa mubumbiro remutemo Second Republic inozvichengetedza futi zvakanyanya saka naizvozvo kana paina anenge aitirwa zvinhu zvisiri pamutemo iye achinatoziva kuti haana chaaita chaakanganisa aiwaka endai kumakotsi vanoita redress endai kumapurisa vanyaya yenyu itaridziswe itwe redress
guru kota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi mubepa nawo reHerald mune nyaya inoti kupa vanhu vakavhiringwa nedutu mupengo idai zvichupa namapepa ekuzvarwana kwavo kuchatanga mwedzi unouya muHerald mekare Commission yeNational Peace and Reconciliation inozivisa mazuva aichaita misangano yemakomiti munyika yese kuti agobatsira munhaurirano dzekuunza rugare muKronika mune nyaya yokusungwa kwaMajestic Tawanda Muchemwa mushure nokurova kwavo musikana wavo webasa nekumupigira mumba muDaily News mune nyaya yekomiti yeparamende inoda kuti umwe wevakuru veZimbabwe Road Administration Zinara adzingwe basa muDaily News mekare mune nyaya yevagari veGwanda avo vari kutya kuti kuputwisa kwematombo pamugodhi weImani kuri kukonzera kutsemuka kwemidhuri yedzimba dzavo dziri padyo nemugodhi uyu makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC Kama chino chinopa watereri we Studio 7 mukana wekuti wazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo
makadini vashamari we Studio 7 ini hangu ndinoitwa Edson Gono tiri kuno kwagutuku kwachitando makadini kumukoma tanonoka wandi kuma tanonoka wandi ndakakuzivai kuma 80s pamaimboya kwachikoro pachitando akadini basa renyu ikoko tinokunzwai zvikuru muchitefenyura muriko kutanga kwangu pinda muchirongwa chinoizvi chandinowanza kuzvinzwa paStudio 7 aida kungopawo mashoko pamusoro pamaya vanonzi Dhokozani Kupe vari kuti ivo ndo vanofanira kutungamirira MDC nekuti ndopava chigaro chavakachisiyirwa navashangirai uko kungovakorota kwamaya havazivi here kuti nezonichamisa chirakazonza asi mutungamiri wemdc vakamubvisa ikoko kakafoma imwe pati inongotungamirwa nezonichamisa chete chamisa wagara chitongova pamberi kungozvinetsa uko kwamai ava vanhu vane zvavanotarisa pamunhu ndo zvandada kumbotaurawo kwanhasi chazopota ndichikondributa mumamashoko neimwe nguva tinotenda chaizvo
makadiko shamarari westudio 7 kwamuri ikoko kuwashington dc isi tiri kozvedu tiri naniwo ndiri chizvarwa chezimbabwe tashungurudzika zvakanyanya nemagariro atiri kuita munyika yedu tashungurudzika zvakanyanya neutungamiri hurimo uri kutadza kunyatsokunzwisisa kuti vanhu vari kutambudzika kana kuona kuti vanhu vari kutambudzika zvizvarwa zvezimbabwe zvashupika tatenderera dzimwe nyika dzakatikomberedza tichiedza kutsvaga mafuro manyoro kuti zvimwe tingagona kuraramisa mhuri dzatinadzo asi vari kumusha vari kungotambura zvakadaro naizvozvo tinokumbirisa zvakanyanya kuna vamunangagwa kuti zvinhu zvinokona murapa achida kurapwa asi nganga inokoniwa zviri pachena zvakoniwa vakoniwa kuzvibatanidza kuti nyika iende mberi ngavachingosiyirawo varipo vangagonewo kuti zvinhu zvingaite zviri nani zvingagone kuchinja ndochikumbirowo chatinacho mukati menyika yedu kuti tarisai hapana kana chichavoratidzika kuti chiri nani munoona mukatarisa vana munangagwa vakange varipo panguva yakarwiwa nyika ikatorwa vakapiwa nyika yavakaipiwa yakanaka navasimiti zvakanyanya asi tikatarisa nhasi tinoona kuti upfumi hwavaondongoka zvese zvakange zviripo zvakasiyiwa zviripo zvese hapasisina kana chimwe chete chiri kuratidzika
makadii Studio 7 nemesevateereri nhau iri kuitika munyika medu muzimbabwe umu yakaipa indinoitwa madhobhi ndiri kuno kusouth africa ndiri mundau kuchipinge nhau iri kunetsa pa munhu wese hurumende yedu iyi yakangoomerwawo zvayo munhu wese anongonzi ari kuda kupandukira hurumende ko ngavachibva kanhuti vavari kunyatsokuona kuti munhu wese ari kupanduka kutori kuti havasi kuchadiwa ngavachibva pachigaro vobva vasiyirawo zvavo vamwe vanokwanisa kuti vatungamirire nyika vatonge nyika zvinenge zvine direction kwete zvavo zvavari kungoita vanhu vemadzvira achangozara nevanhu vasina mhosva vari ndivo vane mhosva tatenda hangu
hamusurprise nevanhu vevanhu vave vanoti mvura yapera mukova the same river iyoyo iri kusupplya zambia magetsi haina problem the same river iri kusupplya mozambique and south africa haina problem how come inongopera mvura when it come to zimbabwe only pairi kubva masources ayo kuna nakafuwe river and drc they don't have a problem so is it problem of the river or these people their mind waterless they are zero in mind you know tichabulani
nyaya iri kundigwadza vanhu vezimbabwe ndevekuti vanhu vanokanganwa chazuro nehope nhasi nyika yedu tarisai muone petro yakwira chavasingazive vatungamiriri vedava ndechekuti kana petro yakwira zvinhu zvese zvakwira magetsi hakuna magetsi zvakusina tinongonzi rambai mune vimbo yekuti upfumi hwava kunaka mai havana chavabika manheru vaakuudza vana kuti rarai muone mumbotanga mambotsungirira nzara muchaona zvichinaka zvinonaka nekumunda kwacho havasi kuenda hakusi kurimwa hakuna chiri kubuda chii chinonaka nyika yekupi yekuti mahuman rights lawyers akangobuda anodzoka achiikwa mujere ivo vamunangagwa chaivo chaivo pavakapedza maerekisheni vahwiniswa navachigumba vakaenda kuamerica kunokumbira mari vasina kumboenda kuchiusumba maramba pfungwe kunotaura kuti makandivhotera makawanda saka iko zvino nhasi uno chii chaakunetsa vari kurambidza vamwe vanhu kuenda kunze iyo vanozviziva kuti kunze ndokune upenyu ndokune mastandard of living ndokunonzi vanhu vanoziva kuti chii chinonzi maequal rights ndokuri kudzidza vanhu unodzidza chinyi muzimbabwe chii chaunodzidza munyika inotadza vana kuverenga nemagetsi kana kunyora homework hapana nhaye vakomana nyika yekai sekuru vamunangagwa kana vanga vari umwe munhu ngavangomuka vakasiya majuzi iyaya vakaisa pauro achavaremera ndo zvavachazotadza kana kumhanya nemajuzi iyoyo avakasunga muhuro pfungwa pasina
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano remubatanidzwa wenyika dzeamerica reorganization of american states riri kukurudzira mutungamiriri wenicaragua vadaniel ortega kuti vasunungure vasungwa vezvematongerwo enyika musi wa18 chikumi usati wasvika sekuvimbisa kwavakaita sangano iri rativo rinoda kuona sarudzo dzakasununguka uye dziri pachena vanhu vasingasungirwi kutaura pfungwa dzavo moto uri kubvira zvine simba mudunhu realberta mucanada wakonzera kuti vanhu vemuguta rehigh level vanopora zvuru zvina vabudiswe muguta iri. Moto uyu unonzi uri kutarika migwagwa uchipinda mumasango azere miti. Kubva musi wa1 Kurume kwakaita moto inosvika mazana mana nemakumi matatu mudunhu reAlberta, imwe yacho makumi matatu ichiri kubvira nanhasi. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Matunhu mazhinji ari kuchamhembe kweAmerica akatarisana nedambudziko rematutu mupengo ari kuuya nemvura nechamupupuri achiparadza dzimba. Matunhu akanangwa zvikuru nematutu mupengo aya anosanganisa Texas neOklahoma. KuNew Orleans mvura nemhepo zvakaparadza dzimba zvikadzima magetsi evanhu vanopfuura zviuru zvitanhatu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reOklahoma zvinoti pari zvino havasati vapinda mudambudziko. Tafadzwa munjanja anogara kuOklahoma audza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvikoro nemabhizinisi zvakambovharwa zvakazozarurwa, achiti zvekare mvura nechamupupuri zvichiriko uye vari kuyambirwa kusaenda kure nenzvimbo dzavanogara. Tabata vamujanja kuti tunze mamiriro akaita zvinhu.
Ndingangoti panguva yanhasi zuva ranhasi kwapfuma ako kuri nani, asi nezuro ndopatanga tiri panguva yakaoma nenyaya yemastoms aya. Chamupupuri changa chiri chamupupuri chakanga chiri kuexpecta kuti changa chichazouya kuOklahoma nekumamwe maparts eTexas iwo musi wemuvhuro. Saka ndingati takatanga kuudzwa nezvechamupupuri ichi musi weSunday masikati, ndopatikatanga kuudzwa kuti zvikoro zvichavhara. Tikatoshamawo kuti nai zvikoro zvinovharwa hazvisati zvamboitika imo muOklahoma matinogara omo. Nyangwe iwo kune vakakurira muno havanga vasati vambozvinzwa kuti zvikoro zvinovharwa, asi zvakavharwawo zveshuwa. Saka mande yacho takangotarira
mhepo yacho yatinonzwa iyi yakadini.
Zvinoita mastoma chamupupuri ichi chinokonzereswa nenyaya yekuti kune mhepo inenge ichitonhora inenge iri nechemudzasi memakore, kwozoita imwe mhepo inenge ichiti VAE iri nechepamusoro pemakore. Saka kusangana kunoita mhepo idzi kunokonzera nyonga-nyonga muchirungu yaunoti instability Saka instability ndiyo inozokonzera chamupupuri ichi.
Kuivo vanoona nezvekunze vanoti chii?
Iwo vana muzvina wewedzawa vanenge vachitarira vachiona kuti chamupupuri chichatangira mhepo yacho ichatangira kure kwakadai yozosvikawo kunzvimbo kwenyu. Saka taipiwa nguva kuti zvakafanana isu zvaitogara kuOklahoma City zvichinzi chamupupuri chiri kuexpectwa kuti chingangosvika kwaOklahoma City kuma 2:30 PM masikati. Saka isu tandino nguva yedu yatanga takatarira yatanga takapiwa.
Chii chamunoyambirwa nevana mazvikokota kuti muzvichengetedze panguva ino?
Zvamunoita ndezvekuti munochinzi munofanira kuti muungane mumba menyu nemhuri yenyu moenda mukaroom mukamba kanenge kari chemukati mukati memba, ndo mamunonzi munoungana imomo mokumbana mogara muri imomo. Chamupupuri chacho kana chiri kuuya nenzira yepamba penyu ndokutorarama kwacho kwamunenge muchinzi munokwanisa kuita. Vamwewo vanoita anonzi mabasement. Kubasement chinenge chiri chicherwa kamba kanenge kakacherwa kari padzasi pasi pefoundation yemba. Saka vamwe vanohwandirawo imomo.
Zvino makararama sei panyaya yesei?
Chamupupuri ichi chakauya zvacho chakasvika kune nzvimbo inonzi Cashin Oklahoma nekumwe kunonzi kuKingfisher. Asi rombo rakanaka rakaitika nderekuti chamupupuri ichi chakabva chasvikira musango manga musina kana dzimba kana usingagari vanhu. Chakangobva changoroveranawo mumahuswa nemiti. Saka zvakabva zvangoita zvava zvangopererawo imomo, hachina kuzosvika kudzimba dzevanhu. Ndokurarama kwakaita vanhu muOklahoma iro zuva ranezuro.
Saka iko zvino chando chacho nemhepo iyi zvapera here?
Namuzvina wedza wakazototiwo no chapfuura. Saka changa changosara anga ari
mavura dona nemvura yanga yakawanda sereji saka kwakanaya pakati usiku kusvika makuseni zvekuti dzimwe nzira dzanga dzakavharwa asi takwanisa kuenda kumabasa ende ndingati hano zvinhu zvese zvadzoka back to normal.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOklahoma tafadzwa munjanja achitaura parunare neStudio 7.
Attention all pockets. Well, it's a boom better.
Just in.
Go buy my level is a man if I'm a catch my own and don't use a musica.
A boy, we were taking a day. Why, we were taking a day. Darira,
why, you man, yes, no, imba. Boy, you were saying what I do, imba.
And I got an idea, what am I, 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 Andangada ona siyefi mushina Anaifa mariche kwina kwina Nato panda tufunga Katarina Tika sara taka sika pakona
Kunyepa dasa muna ruchiva Amuniku wana panumbururu kansiva Dasa muna burisa zureka nekwani manonge sira Mchipa matera
Arusi ruchiva ndiri munhu wenyama Andituri nirupa rinomanya
Nese tinaro ropa na kataro Mune ruchiva andisie makataro Paima ireve isamani pamakati
Nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanhu vanotadza kudzokera kudzimba dzavo mushure mekunge mabhazi eZupco akundikana kutakura vanhu vose kubva muguta. Hurumende inoti urongwa hwekuti kupihwe maresidensi vamwe vanoda kutepfenyura huri mugwara asi ichiti inoda kuita izvi ichitevedzera mutemo. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi iva nesu zvekare mangwana. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika